brow yanguwa yakanaka it late but zvakanaka kuti yauya nguva ino hayo I think varimi vanorima mbeu dzechimbiza kuibva short term varieties vanokwanisa kuwana because mbureti yenge anoroka zvakanyanya and yenge anoroka futi kuti vamwe vasinga varima ndobva mbure yamboenda kobva zvatadza kumera zvakanaka saka vazhinji vakuita repeat kudyara saka tovimba kuti it will be good season and vazhinji vacharima zvakanaka tinotarisira kuti haa inotipa chance
mvura yamuri kuti yanga yanonoka yevaziswa yakanakira matunhu api kwamungaona kuchisvika zvirimwa zvakanaka
especially maareas anodzvinya kunana region 3 region 4 vari kuva zvakanaka
tinonzwa mumatunhu akawanda zvikuru kumatevereland nekumidlands vanga vakuchemawo kuti mombe hadzisina chekudya pangatarisirwa here kuti zvipfuwo zvinogona kubepura zvichimuka
zvipfuwo zvinomuka zvinomuka asi still dai varimi vaencaragedwa kuti vatemire dzimwe mombe kuti ibini bak kana yaenda mvura huswa hunosara mombe dzinowanisa kuwana dzizorarama zvakanaka asi it's a good relief in terms of zvipfuwo chimwe chataiaita dzidza muzimbabwe ndechekuti icho kana huswa hwambouya hukwana yakudai zvi dai taikwanisa kukohwa huswa kuve nemaprograms anocheka huswa tichihuchengeta tibhail huswa kuita kuti mangwana dzigodya futi kana dzaachirimo chinhu chakashata pane chimwe chapfuura chine chine chakashata zvakanyanya funny enough nemvura inonaya iyi huswa hunochimbika kukura zvakanyanya zvokuti mombe hadzine dzinedzari game dzakapona zvinobva zvaita zvakanakanaka
tinombonzwa muchikurudzira varimi kuti vanga vachidyara mbeu diki dzakaita semapfunde zviyo nezvimwe kuitira kuti mwaka ukashanduka sezvanga zvaakutarisirwa kuti mvura haichanaya vanhu vanogona kurarama makaonawo here varimi vachitambira kurudziro iyoyo yekudyarwa kwembeu diki
ndiro kunga kuti zvakanaka chaizvo kuti dai varimi vakwiridzirwa kudyara mbeu dzinokwanisika kurarama ibini mvura yakachiriba kuenda zvayo zvakabva zviyo mapfunde mhunga chibage chiya cheshort variety chinochimbira kuibva chiya nechimbira kuoma but chinonetsa imwe nguva muzimbabwe mitemo inoiswa nemasabhuku pamisha umo vanobva vativo kana june akangosvika voti mombe ngadzitsairire mombe hadzichachengetwa vanhu vongosaira vozova chiya chirimo saka vanenge varima late vayava zvikanonoka kuibva tine dambudziko government ngaichimbirisa mutemo unotiwo mombe hadzifa kusairirwa kuta kuzinosairirwa mombe ngadzizokufudzwa kuita kuti minde yavanhu irege kudyiwa
mvura iri kunaya iyi ndeipiwo yambira yamungapawo kuvarimi nokuti tinoona kuti vazhinji vanogona kurasikirwa neupenyu vachitorwa nemvura munzizi dzakazara kurohwa nemheni nezvimwe zvakadaro
ini ndinoona kuti dai tapa kurudziro kuvanhu kuti ngatiedze kungoyambuka nzizi dzakazara kungorarawo nekuswera usingateki marisi kuti haaregai ndingoyambuka ndiende uko haaregai ndingodai mombe dzangu dziri mhiri uko regai ndinotora regai ndinodai nekutiwo zvakare tingochenjera pakukutu hapaurai kana ukangaona rwizi rwazara ukangawaonawo puta hazviitike kuti payambukike ingochenjererawo but moreso indoda kukwidzira varimi kuti this time it's too late vane minda yekurima chinhu ngavarime tiwane zvinotibatsira.